Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kurume 11/2024 makateerera kustudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vana muzvina bhizimisi vekuAmerica vari muZimbabwe panguva iyo kukandirana makobvu nematete pakati penyika mbiri idzi kuri kuenderera mberi. Vamwe vanhu vari kuda kudzingwa pamisha yavo kwamahachi kumanikaland vamiswa zvakare pamberi pedare ramajor street nhasi mapurisa uchengetedza mumwe mwana ane makore matatu mujeri iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Musangano weZimbabwe USA Business Forum watanga muHarare nhasi uchipindwa nemakambani akawanda pamwe nevana muzvina bhizimisi vakabva kuAtlanta, Georgia muAmerica. Vamwe vana muzvina bhizimisi vekuAmerica ava vari kutsvaga mikana yekusima mari yavo muZimbabwe nedzimwe nyika dzemuSadag. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakutanga kwemusangano wemazuva mana uyu, sachigaro vesangano reCEO Africa Roundtable vaOswald Bina, vati musangano uyu wakakosha pakukurudzira kudyidzana pakati peZimbabwe neAmerica kwavati kwakaderera.
Tinenge tichingotarisira chete kuti hurumende yeZimbabwe nehurumende yeAmerica dzigare pasi dzirambe dzichitaurirane, vaonane kana kutsvagana kana pachirungu kuti finding each other. Kuitira kuti patinenge taakutaura nenyaya yemabhizimisi pakati penyika mbiri idzi, hurumende dzese dzinge dzakakosha kunge dzichitibatsira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka.
Vari kutungamira chikwata chabva kuAmerica cheAtlanta Black Chambers vaRicardo Berries vati vauya kuzozvionera kuti zvinhu zvakamira sei muZimbabwe sezvo pasina ruzivo rwakakwana rungape kuti kuhizana kuve nyore.
So we want to understand the opportunities, the other opportunities that exist.
Tiri kuda kuziva mikana iripo mungave munyadze technology zvicherwa kurima kana kugadzirwa kwezvinhu.
Mumiriri weZimbabwe kuAmerica vaTedious Chifamba vati musangano uyu waratidza kuti makambani kuAmerica akasununguka kusima mari dzavo muZimbabwe vachiti kuderera kwekutengeserana pakati penyika mbiri idzi kwange kuri kukonzerwa nemanyepo anotaurwa nemamwe masangano enhau.
Zimbabwe sekuti anoita mukuru wenyika vaemarson Mnangagwa kuti Zimbabwe is open for business and naizvozvo ivo vari kuzvionerawo.
Vaenderera mberi vachiti kubviswa kwezvirango kune vamwe vakuru vakuru muhurumende nemakambani neAmerica svondo rapera kunotarisirwa kusimudzira kudyidzana.
Tine tariro yekuti vanhu vemabhizimusi vachatora iwoyo mukana wekuti vaone kuti izvi zvakabviswa izvi zvakabviswa muchokwadi here ende zvichabatsira here. Iye zvine zvati hapana anonyanyoziva because as long as paine masanction kuvakuru venyika the tag or the brand yedu inongoramba yakasviba.
America yakatemera vamwe vakuru muhurumende zvirango zvainoti hazvisi zvenyika yose asi vanotyora kodzero dzevanhu nekuita zveuori. Sachigaro wekambani yehurumende inoita zvekukoka vekunze kutanga mabhizimisi munyika yeZimbabwe Investments Development Agency ZIDA vavusisa mwoyo vanoti vanoona sokuti kuderera kwekutengeserana pakati penyika mbiri idzi kwange kuri kukonzerwa nekurimirana muganhu kwenyika mbiri idzi. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour Economic Development Research Institute Dr. Prosper Chitambara vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe ine mukana mukuru wekuvandudza kudyidzana kwayo neAmerica.
rerutsa business environment zvinosanganisira kugadzirisa nyaya yezvemitengo kukwira kwemitengo yezvinhu high inflation even mateksi edu chayo anofanira kunge achiitwa fine tuned.
Chikwata chekuAmerica chiri munyika chiri kutarisa mikana munyaya dzekurima zvicherwa kuvakwa kwedzimba nemigwagwa nezvimwe. Uye CEO Africa Roundtable Zida pamwe neConfederation of Zimbabwe Industries vanotarisira kuti nemusi wechina pachasainwa zvibvumirano zvakati kuti zvekufambidzana nekuita mabhizimisi pakati pemakambani emuno nekuAmerica. Vakafanira kubata chinzvimbo chegurukota rinoona nezvekuryidzana nedzimwe nyika. Dr. Stembi Sonyoni vakurudzira makambani emuno kuti atore mikana ichabuda paZimbabwe US Business Forum. America ndiyo nyika ine upfumi hwakakura pasi rese, asi kutengeserana kwayo neZimbabwe kuri pasi zvekuti mukati memakore gumi apfuura Zimbabwe yakatengesa zvinhu zvinokosha mamiriyoni mazana matanhatu emadhora ekuAmerica chete $600 million, iyo ichitenga zvinhu zvinoita mamiriyoni mazana mana emadhora ekuAmerica $400 million panguva imwe cheteyo. Muna 2022 na 2023 pane makambani maviri chete ekuAmerica akanyorisa kuti anoda kutanga mabhizimisi muZimbabwe, uye gore rino pane makambani matatu chete anyoresa kutanga mabhizimisi munyika. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangudla.
Vamwe vanhu varikuda kudzingwa pamisha yavo kwaMahachi kumaNikaland vamiswa zvakare pamberi pedare raMajor Street nhasi. Asi nyaya iyi haina kuenderera mberi zwakare sezvo vechipinge Road District Council varikunzi varikuda kudzinga vagari ava kuti vavake dhorobha vasina kutumira chapupu. Taedza kubata mumwe mukuru mukanzuru iyi Eva Robert Ziracha vakati titaure nava Blessing Mamvosha vanova mukuru muChipinge Road District Council asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vamwe vanomirira vagari vesangano replatform for youth and community development vaClaris Maduku.
Nasi konga kuine dare ranga riri kuenderera mberi yatingati trial nekuti vakambouya ndingati zuva rechitatu. Nyaya yanga yakamisa kuti zvinhu zviende mberi ndeyekuti paidiwa mufakazi anenge akamirira Chipinge Road District Council kana kuti TET haana kubvira auya. Saka dare razonzi ridzoke zvakare musi wa18 vachiti kana pasina vafakazi vanenge vauya vakamirira hurumende kana kubirira Chipinge Road District Council nyaya inenge yakurapwa. Ndingati ndomamirira zvakaita nhasi. Vanga vauya kudare vanga vari makumi maviri nevashanu vainga 25 vakambouya, asi pakani vamwe vanhu 10 vakambouya zvakare. Vakanzonzi vakungomirirwa vese iri nyaya one chete.
Ivo vekukanzuro yeChipinge vari kupa zvikonzero here zvekuti sei vasiri kuya kudare?
Zviri kuitika vazuru ndezvekuti nyaya dziri kupuwa vagari dzakangosangana-sangana. Inyaya dzekuti vechipinge radhisiti kanzo havana mapepa anoratidza kuti nzvimbo iyi yavari kuti vagari ayai kugara zvakanaka inonzi chii uye vanhu ava vakapara mhosva ipi. Saka dzingori nyaya dzinenge dzichikotaurwa zvadzo, asi vechipinge radhisiti kanzo kati havana chinobatika chingapa vagari mhosva nekuti vagari ava inharaunda yavagari vachingogara ndo vatori nematsamba vanobhadhara mitero kumatraditionalidas ava kumadzimutape. Saka zviri kuoneka pasina kuti angambouya kwekutanga anga akamirira hurumende waringati state akabvunzurudzwa zvekuti dare ratinga richingoseka nepaaitwa akanyaya dzekuti aiwa ivhu rapurezidendi zvongozi chititaurira kuti ndezvipi zvinoratidza kuti ivhu iyi nderenyu uye migani inotangira pachienda papi. Saka ndinoona kuti vanenge vakamirira state kana kuti vakamirira aradhisa vakwanisi kuya kudarei nyaya dzavanoshandisa nedzekungotyisidzira nekuti ai asi uri mudare vanenge vasina humbozi kuti vanhu vanga vava kuti vaseka nekuvatsvinyira. Saka ndinoona kuti hapana angakwanisa kuuya achimiririra RDC kana kumirira nekuti anenge achitsvinirwa nevanhu vanenge vari mudare. Saka kuona kwangu zvichangosvika pakuti handisisiri pane angauya kuzomiririra state.
Saka vanhu vangani varikuda kubviswa pane kanzuro iyi?
Vanhu varikuda kubviswa vese pamwe chete kwaMahachi vanga vari 406 ndovanga vakapiwa matsamba makumi marongomuna nevatanhatu ndovanga vakavapuwa tsamba. Asi ava vanga vari kuenda kukare ava tingati 25 ndiravo vanenge vakangoita kumiririra patingati marepresentatives nekuti magweta edu anga aurani nyaya dzakangofanana tingaunzi munhu wese kukoti yatingati administration yekoti inenge yadifficult anenge akawandisa saka avaingouya assemble yekumirira vamwe vagari vose asi kuona kwedu mafambiro atonyaya mudare anongoratidza pachena kuti ha dare haringakwanisi kuona vagari vaine mhosva itori nyaya ingada kuzogadziriswa potariswa nyaya dzemitemo dziri kufamba zvakanaka nekuita hurukuro yekuti zvofambiswa sei.
Mukuru wesangano rinomirira vagari replatform for youth and community development vaClaris Maduku vari parunare kuChipinge. Mapurisa anonzi akachengetedza musunga mwana ane makore matatu kwemazuva matatu mushure mekusungawo ambuya vake nevamwe vairatidzira kusanganisira mumwe mudzimai ainge akazvitakura kuHonde Valley Manicaland achivapomera mhosva yekuratidzira pachikoro cheSagambe Primary School. Vanhu ava vakasungwa nemusi wechitatu ndokuzoburitswa musungwa nemusi wechishanu. Mapurisa akavapomera mhosva yekukanganisa kuitwa kwemabasa echikoro pasi pemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act. Vagari ava vainge vachinyunyuta nekuda kwekusafambiswa zvakanaka kwemabasa kwaiitwa nemukuru wechikoro ichi vaIvans Mwaturura. Vanhu vairatidzira vakatozobuda mujeri mushure mekunge sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights rapindira. Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti kana nyaya yave mumaoko emapurisa havachakwanise kutaura nezvayo vakati tibate mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati. Vanyati vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata gweta revasungwa ava vatatenda sigauke.
Kukutika ndezvekuti pane vabereki vanobva kunzvimbo inonzi Sagambe kwaMutasa. Vabereki ava vanga vane zvinyuto zvavo zvavanga vachida kuti vapetisheni kuvaofficials veeducation nevakuru vechikoro vanga vari panzvimbo iyi. Saka mukuda kuisa zvinyunyuto izvi zvavange vanazvo vakazosangana nedambudziko rekusungwa mushure mezvinzi vanga vachikonzera yatinoti disorderly conduct pachirungu. Saka mukusungwa imomo pakazosungwa madzimai maviri nevamwe varume vanokwana ita 4. Pamadzimai paviri apa ndo panga pane vamwe mbuya vanga vane muzukuru wavo nemumwe mudzimai anga akazvitakura. Vakazowanikwa vakazochengetwa paRuda police station.
Mapurisa pamutemo ane mvumo here yekuti anga achichengetedza tichitarisa mwana mudiki akadai?
Tinenge tisingatarisire kuti zvakadai zvinge zvichiitika nekuti tinotarisira kuti kuchengeta munhu mufungwa inzira yekuti munhu azoiswa pamberi pedare. Hatingatarisiri kuti mbuya ava nekukura kwavaita uye nemuzukuru nesituation yavangada munhu angada kuiswa muusungwa. Zvikuru sei takatarisana nenyaya yekuti mhosva yacho yavanga vachipomerwa yedisorderly conduct haizi mhosva inganzi ine udzamuro huremu hungazoita kuti munhu anga achichengetwa muusungwa. Saka taitotarisira kuti kumwe zvekuda mapurisa aizovapa yambiro kana chenjedzo yekuti munodiwa kuti munge muchizoenda kudare vozouya vachizoenda kudare vaita arrangement kana kuti vaitawo kugadzirisa kuti mwana awana anenge achiwanda zve atizotarisira mwana. Zvekuzoti mubereki nemwana zvese zvinge zvafanana nekubata tsuro negwenzi rayo mwana anosvika panguva yekuchengetwa mutapwa nekuda kwekuti mubereki kana kuti ari kumuchengeta ari kupomedzerwa mhosva.
Saka nyaya iyi yamira papi pari zvino vachaenda kudare here kana kuti
chishanu musi wa8 takaenda kudare tine mutarisiro yekuti vachaiswa pamberi pedare. Asi mushure mekukurukura nevanochuchisa mhosva vachuchisi vakawana zvakakodzera kuti nyaya imboiswa padini vanhu ava vasaiswa pamberi pedare vachiwedzera kuzofeya feya yatinoti iyo vanozoita zvekuvasamona.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vatatenda sigauke vachitaura vari parunare muHarare. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rinoti Zimbabwe, Malawi neZambia dziri kukundikana kuchengetedza kodzero dzemadzimai anotenga nekutengesa zvinhu kune dzimwe nyika kana kuti informal cross-border traders. Izvi zvabuda mugwaro idzva raburitswa nesangano iri. Madzimai anonzi anorohwa kumbunyikidzwa munyaya dzepabonde kutyisidzirwa nezvimwe. Izvi zvinonzi zvinowanzoitwa nevashandi vehurumende uye vamwe vanhuwo zvavo. Amnesty International inoti nyika nhatu idzi hadzina mitemo yakati simbei inochengetedza kodzero dzemadzimai uye nyika idziwo hadzina kuisa runyoro rwadzo pachibvumirano cheInternational Labour Organization chinochengetedza kodzero dzemadzimai nevashandi kana kuti ILO 2019 Violence and Harassment Convention. Taedza kubata gurukota rezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa asi vati vanga vari musangano. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata muzvare Loveness Gotora vanomirira madzimai musangano Cross Border Traders Association.
Upfumi hwemuZimbabwe nemararamiro emuZimbabwe mazuva ano aoma. Nzira yatinokwanisa kurarama nayo ndiyo yokutengesa, ndiyo yakutorwa nemadzimai akawanda kuti vakwanise kuraramisa mhuri dzavo. Asi kana vasvika munyika dziri kunze dzakaita seSouth Africa kana Zambia, kana kuti kana vakubva munyika idzodzo vakudzokera kuZimbabwe vasvika munzvimbo dzakaita sepabhodha, vari kumanikidzwa kubhadhara mari dzavasingakwanisi kubhadhara. Zvimwe zvokuti kana vakabhadhara maprofits ose anopera. Kana achinge asingakwanisi kubhadhara mari idzodzo ndopavanenge vakuzombunyikidzwa kuti vapinde panyaya dzepabonde. Kana vachinge varamba ndopavanenge vakutsonzwawo vachishungurudzwa nemaofficials egovernment, kana kuti vanogona kungosaidzirwa kuvanhu vanogona kuvabira vavatorera zvinhu zvavo.
Saka zvamuri kukurudzirawo hurumende dzemunyika idzi kuti dziite kuti musarambe muchimbunyikidzwa zvakadai?
Tinokumbira kuti hurumende dzemunyika idzi dzikwanise kukurudzirawo vanhu kuti varemekedze kodzero dzemadzimai. Mudzimai munhu anofanira kupuwa chiremerera, munhu asingafaniri kuvhunyanyidzwa, munhu asingafaniri kushungurudzwa, asi munhu anofanira kuremekedzwa. Maonero edu isu madzimai, tine basa rakakura. Kana zvichinzi musha, tinenge tichiti hakuna musha unomira pasina mudzimai. Kuti zvinzi nyika yamira, nyika iyoyo haikwanisi kumira pasina madzimai. Saka tinokumbirawo kuti vatungamiriri venyika idzi dziri kushungurudzwa madzimai vakwanise kukurudzirawo vanoshandira munzvimbo idzodzo dzidzo dzakaita semabhodha kana kuti kumabhazi kuti vakwanise kuremekedza kodzero dzemadzimai. Hakuna mudzimai anofanira kubatwa nenzira inomushunguruza vanhu vachingotarisa vasina zvavanokwanisa kuita, asi kuti vanofanira kuremekedza kuti mudzimai uyu zvinhu zvaari kuita ari kuitirwa mhuri yake kana kuti ari kuitirwa nyika yake. Saka chatinokumbirisa ndechekuti kodzero dzemadzimai dziremekedzwe.
Asi idzo dzimwe nyaya dzamasimudza idzi muri kumbomhan'arawo here? Zvinofamba sei mukamhan'ara?
Kazhinji kacho nyaya dzakadai tikadzimhan'ara, vamadzimai mazhinji vari kufema nenyaya yekuti hakuna kwadzinosvika. Kunyanya kumapurisa ndiko kwatonyanya uwe. Unoenda kunoripota nyaya yako, nyaya yako isedza vanenge vachida mari kuti vakubatsire. Vanenge vakutaura izvozvo zvepabonde futi kuti vakubatsire. Saka kwokuti tichienda kwacho tinenge takushaya kuti tiende kupi kuti tiwane rubatsiro.
Muzvare Loveness Gotora vanomirira madzimai musangano reCross Border Traders Association vanga vari parunare kuSouth Africa. Direct from Washington. The Voice of America, VOA. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanorwira kodzero dzemadzimai nevanasikana kuMalawi vanoti panofanira kubviswa mutemo wekuvarambidza kubvisa nhumbu. Izvi zvinotevera mashoko ebazi rezveutano munyika iyi yekuti vanhu zviuru makumi matatu nemashanu kana kuti 35,000 vakabvisa pamuviri munyika iyi kubva muna 2022 kusvika muna 2023. Munyaya dzezveutano, Zambia yatambira majekiseni emushonga mutsva unodzivirira kuti munhu atapurirwe chirwere chemukondombera cheHIV. Izvi zvinoreva kuti pasi rose Zambia yave nyika yechipiri kushandisa jekiseni iri riri kushandiswawo muAmerica. Mushonga mutsva uyu unonzi Cabotegravir uye unoshanda kwemwedzi mitanhatu. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Frank Gunning.
Mushonga uyu une zvakanaka zvikuru asi une zvimwe zvatinofanira kungwarira. Mushonga weCabotegravir ndiwo mushonga watakushandiswa kuno kuAmerica watova negore tichiushandisa kuno kubaya avo vanenge vaine matambudziko nekunwa ari mapiritsi. Wakanaka nokuti unobayiwa kamwe chete pamwedzi miviri zvinopawo munhu mukana nenguva yekuti ambokanga nezvazvo. Asi kuda kuti vanhu vazive kuti mushonga uyu unonzi Ndewe prep kana kuti pre-exposure prophylaxis.
Munorevei ipapa mungatsanangura?
Kana tichiti pre-exposure prophylaxis tinoreva kuti uyu mushonga uyu hausi wekurapa utachiona weHIV asi kuti ndewe kudzivirira. Munhu anobayiwa mushonga uyu munhu anenge aongororwa akaonekwa kuti haana utachiona weHIV. Kana abayiwa mushonga uyu unozoita kuti iye ange agadzira masoja ekuti akasangana nemunhu ane utachiona mukana wake wekuti abatire utachiona unge usipo kana kuti wakanyanya kuderera zvakanyanyisisa. Saka mushonga wakanakira kuti kana tikabaya vanhu vakawanda zvinoreva kuti vanhu ivavo kana vakuzoita zvekusangana pabonde mukana wavo wekuti wabatire utachiona weHIV unenge wadzikira zvakanyanya. Asi tine yambiro hombe yatinenge tichida kuti vanhu vanenge vachitora mishonga uyu nemachiremba vazive.
Iyi yambiro ipi?
Yambiro iyi ndeyekuti tinoda kuti vanhu vasakanganwa kana kuti vasafarisa kuti sezvo pava nemushonga wavo wavanopiwa uyu saka vakungoita madiro ajojina, nekuti pane zvimwe zvirwere zvavanogona kubata uye hakuna mushonga uri 100% kunyange iri nhomba. Zvandambotaura kuti mushonga uyu iprep kana kuti inhomba inoita kuti munhu adzivirirwe kuti asabatira utachiona. Asi zvinogona kuti nepamwe vamwe vanopotsa vobatira utachiona uye kubatira zvimwe zvirwere zvinogona kuzovapinza muna sitaisireva kana kuti munjodzi hombe chaiyo chaiyo. Saka kana vanhu vatora mushonga ngavachirega kukanganwa zvavo kuzvibata nekugara vakazvidzora mukurarama kwavo kunyanya yakatakatarisa panyaya dzepabonde.
Zimbabwe ingakwanisa here kuti inge ichiita zvamuri kutaura izvozvizvi tichitarisawo kakuti Zambia inenge iri padhuze?
Tingati Zimbabwe kuda munzvimbo dzakaita mumadhorobha nokuti zvikwanisiro zvinogona kugadziriswa kuti vanhu vari mumadhorobha kana kuti mumaguta akabudirira zvikwanisiro zvinogona kugadziriswa uye panenge paine mukana wekuti vanhu ivava vagone kuongororwa kutione kuti vane utachiona here kana kuti havana. Asi kuzoenda kumaruwa, kana takatarisa mamiriro akaita Zimbabwe, Zimbabwe haina hwaro hwakakwana hwekuti tingagona kundotesta vanhu vari kunana dotitoko kana kwachecheche tichiona kuti havana utachiona here. Hatina infrastructure yacho iyoyo. Saka infrastructure iyo kana kuti hwaro hunofanira kutanga huchinge hwatovakwa. Kana hwavapo then ndo zvinozoita kuti Zimbabwe ikwanise. Asi vari mumadhorobha hongu tinoti Zimbabwe ine infrastructure inogona kupindurwa kana kuti kuitwa revamped kuti tione kuti mushonga unogona kupiwa here.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Frank Guni vari parunare muVirginia muno muAmerica. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica nhasi, tiri kutarisa kuburiswa kwevashandi vepamuzinda weAmerica kuHaiti, uko kune vanhu vari kurwisana zvinotyisa mushure mekupandukira hurumende. Mukuzeya nyaya iyi tanonoka Wande weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaDan Moyo.
Zviri kuitika kuHaiti unoziva zvinorwadza chaizvo. Patanga gang violence again, inyaya yagara iripo kuHaiti. Magangs asikuda hurumende iripo right now yava Henry Saka zvavaita vaattacka ndofunga even presidential palace nema police stations yandingangoti vari kungoattacka magovernment institutions magenga ayatoziva kuti akavira kukare from the 1950s we know kuti uyu angari dictator uyu Francois Duvalier ndiye akatanga zvemagenga aya paakacreata yainzi matontoni makute maparamilitaries sandosa tichiona nyaya yacho iyi haisi kupera inyaya yakabva kare yekuti vagare magenga aya achirwisa state government
vamoyo zviri kuitika muHaiti izvi zvatiri kuona zvinogona kuvhiringa here zviri kuitika muAmerica USA
zvinogona kuvhiringa because inyaya yekuti manje paita hondo panapa paHaiti zvinoratidza kuti Haiti government yacho haisisipo for sure yakakolapsa kwangosara kuti mapurisa nemilitary kutraya kurwisa magangs aya saka zvichareva kuti marefugees achatiza tagara tichiziva kuti kune problem already paborder nenyaya yemarefugees especially marepublicans ava kuti marefugees haasi fanira kubvumbudzotauye kuamerica saka since Haiti iri padhuze neamerica tichaona vakawanda vachiuya vachitraya kuti vatize zviri kuitika kumusha kwavo of which kunoku zvichatanga imwe conversation takuenda kumaelections tichanzwa na Donald Trump kuti Biden ari kuvhura mabhodha achiunza mbavha nemagangs ari kubva kuHaiti saka nyika haisi safe so it is going to become a political issue pamaelections
vanhuongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaden moyo vachitaura natanonoka wande westudio 7 vari muvirginia muno muamerica yave nguva yenyu vateereri kuti muzvitaurire mega zvamunofunga
aiwa ini ndine murume uyu anoti vamunangagwa regedzai vatonge ndivo vakarwa hondo kati vamunangarwa vacho vavairwa hondo vari voga here vakarwa marwiri echii hondo vari voga vakawanda vakarwa hondo navamunangagwa ivavo vanotoda kutongawo hondo haina kurwa nomunhu mumwe chete yakarwa navakawanda vakawandisa vana baba vedu vakafira kuhondo ikoko vakafa vasinambousununguka vakawanda vamwe vavanotova navo muzanup f imomo isu hativengi vamunangagwa hativengi zanup f asi tinovenga matongero avo vamunangagwa vanhu vanovenga matongero avamunangagwa ngaambobvawo kupinde munhu
infact ri munangagwa emason akutotamba nenguva nyaya yekugadzisa gukura hundi ndeyekutongoti iye pachake iye azviise kumapurisa ndokuti nyaya yegukura hundi igadziriswe kwete kuti unotsvaka zvimachifi wogadza zvimachifi zvako wozviisa munguva inei zvisingazivi negukura hundi ndozvoodana kuti uyai tigadzise nyaya yegukura hundi makambozviona kupi kana vachida kugadzisa nyaya yegukura hundi ngavatsvake machifu anga aripo nguva iyoyo navakuru vanga vakote zvana charumbira izvi zvana fortune vanhu vavakudzidzira kuita politics hamuchisina munhu weculture netsika muzimbabwe wavamunhu wepolitics nderimwe basa roda kutoti riiswe munhu wanoziva zvechivanhu zvetsika nemagariro kwete zvana charumbira zvava kuda kuitwa zvepolitics aiwa zvichizvo
makadi makadi zvenyu vanhu vamwari munoona kuti timu reriya rinonzwa namunangagwa riyariya ndo vanhu vasina kana basa nevanhu vezimbabwe havana kana basa nemasankisheni havari kutemerwa havana kana basa noupenyu hwavana vezimbabwe dei vanga vaine basa noupenyu hwavana vezimbabwe vaipaza here dzimba dzevanhu dzorongopaza vanhu vasina mhosva vakazvigarira zvavari kutsvaka pokuraramira vanopaza dzimba dzevanhu havapi pokugara saka havana kana basa noupenyu hwavanhu vane basa noupenyu hwavo because there is a difference between kutonga nekutungamira havari kutitonga
kune vanhu vezano ndinoda kuti mundibatsirewo nokupindurawo mubvunzo uyu mwoyo yenyu inofara chaizvo michisapota munangagwa kuti atsikirire zvinhu kuti zvisabuda zvegukura hundi atsikirire kuti dzamara asazikanwa kuti akafa sei atsikirire kuti vamasaya vakafa sei navamwe vese vandasiye kudoma mazita munofunga here vanhu vezano kana kuti kunyange vechidiki vacho mangwana zviri pauriwo tichazokuonawo nyangariswa hamukanganisika munoreswa pakutaura pamuromo mobva manyangariswawo sezviri kuitwa vamwavo tinozoti kudini nemi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 Sezo nguwe dia pera vatere msa kangani wakunzwa chirungwa cheduche live talk na 8 PM nasi apo tiri kutaura nyaya yenzara. Tombo kupaye msore na omuchidimbu vamwe vanamuzina business vegu America vari muZimbabwe panguwa iyo kandra na makovu ne matete pakati penyika mbiri izi kurugwende ramberi. Tashuka kumagumwe ichirongwa chedu cha nasi. Anukone kene mfaro ndinuwe New Blessing Zulu diri mu Washington DC. Doksi ya mina Gibbs Dube munaoze isindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olomukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 11 Mbimbitho 2024 nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje sileze thekelezi abalande ukuze ekhangela ukuthi iZimbabwe ilani lapho abangafaka khona imali njalo esithi ama trade relationship ukuthengiselana izinto singathengani khona ngale kwasela America labo bengathengani.
Ukhale namhla eHarare umhlangano weZimbabwe US Business Forum obutanise osomabhizinisi babo leZimbabwe nabakwele Melika.
So simangile namhla sivuka sathola ibulawayo yonke ivulwe ngamapolice la nxa sibhalisile ukuyofaka ama-petitions wona lawo besiphelekezelwa ngamapolisa lapho kade siyafaka khona emhlahlandlela ekuvinjiwe.
Abecele lebandla leMthokazi Republic Party elikhokhelwa ngumnumzana Jilombo Mudenda bathi bavinjwe ngamapolisa ukuba batshengisele namhla kobulawayo. Incwadi ezicubungula ezombusazwe zithi okwamanje kusobala ukuba bazaphinda ukungqikelana kukhetho lokudinga umongameli wakwele-America umnumzana Donald Trump webandla lama-Republicans lomongameli Joseph Biden ngumademocrats. Zonke lezi ndaba lezinye zizayilandela. Osomabhizimusi bakwele-Zimbabwe lakwabo-America abaqale umhlangano wabo namhla eHarare weZimbabwe US Business Forum bathi bafisa ukuqheliso okwezinga laphezulu kobudlelwano phakathi kwabosomabhizimusi bamazwe omabili, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuphume emhlanganweni omkhulu oqoqwele uhlangothi lukahulumende olweZimbabwe Investment Development Agency ZIDA ohlose ukuba kuqheliswe ubudlelwano phakathi kwamabhizimusi amazwe la womabili. Okhokhela iZIDA umnumzana Busisa Moyo uthe kuyadanisa ukuba eleZimbabwe lokuthengiselana okuphansi kakhulu leMelika lona elilomnotho olesisindo esikhulu emhlabeni jikelele. Umoyo uthe bahlose ukuba amankampani akweleMelika amukele lokho okwenzakala eZimbabwe ukwenzela ukuba bazetshala imali elizweni.
Osomabhizimisi ukuthi bafake imali kumabhizimisi aseZimbabwe ukusungula amabhizinesi amatsha, ukuqhelisa amabhizinesi akhona. Yikho esikhangeleleyo njengeZIDA. Namhlanje sileze thekelezi abalande ukuze ekhangela ukuthi iZimbabwe ilani lapho abangafaka khona imali njalo esithi ama trade relationship ukuthengiselana izinto singathengani khona ngale kwasela America labo bengathengani.
Uqhubeke sithi kuminyaka esanda kwedlula eleMelika belingazimiselanga ukutshala imali kuleli ngenxa yamazwi akhuluma kubi ngeZimbabwe aphuma embikweni eyethulwa ngabezindaba esithi unethemba lokuba lokhu kuzaguquka.
Ukukhulumisana kwethu le-United States bekungani kuyahlupha kodwa sibona ngani kuyancibilika nxa sikhangele ukukhulumisana kwethu njengabosomabhizimisi kuyancibilika ukukhulumisana.
Usomabhizimusi wakwele-Melika omele amankampani akwele-Melika kulumbuthano umnumzana Ricardo Beris uthe bafuna ukuzwa ngamathuba amabhizimusi kweleZimbabwe.
to hear and listen to some of the officials that have shared both opportunities that are here in Zim from Zeta, hearing from the ambassador. It is very encouraging, and so I think we move forward with more confidence on the opportunities that lies here on the ground.
Besilapha silalele amathuba atholakala eZimbabwe. Sitshelwe ngabezida la ngumeli weZimbabwe kwele Melika kulethemba elikhulu ngoba amathuba akhona kuleli.
Umeli weZimbabwe kwele Melika umnumzana Thaddeus Chifamba uthi bathemba ukuba osomabhizimusi bakwele Melika bazathola intshukuntshu yokuzetshala imali elizweni ngemva kokulwazi oluzaphuma kulomhlangano.
So we would want more and more American business persons to come to Zimbabwe to see for themselves the investment landscape that exists here and help change the negative narrative on Zimbabwe.
Sifuna osomabhizimusi abaningi abavela kwele Melika ukuba beze eZimbabwe bazibonele bancedise ukuguqula indlela eZimbabwe elikhangelwa ngayo.
Eminyakeni elithume edluleyo eleMelika leZimbabwe athengiselana impahla engaba lesisindo sokuyizigidi ezifika amakhulu ayisithupha zamadola $600 million okuyisisindo esibikwa siphansi kakhulu. Iqula labo somabhizimusi abasuke esigabeni eseGeorgia kweleMelika libikwa liqale ukuya kweleSouth Africa kumalanga asanda kwedlula. Lisuka eZimbabwe leyiqula likhangelelwe ukuya kweleZambia lingakagqibi uhambo lwalo emazweni awezwekazi leAfrika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amalunga ecele lebandla lemthwakazi Republic Party elikhokhelwa ngumnumzana Jilumbo Mudenda lo mnumzana Mbonisi Gumbo athi namhla avinjwe ngamapholisa ukuba atshengisele kobulawayo ukwenzela ukuveza ukungasekeli kwabo uhlelo lokuhlela umbhuqazo wegugurawundi oluzaqhutshwa lonyaka zinduna emaphandleni eMatabeleland. Umudenda ophethe okwesikhatshana isihlalo somgcini sihlalo webandla leli uthi amapholisa abegcwele edolobheni leli loba benelise ukuhambisa ingwalo zabo ezijulileyo ezimumethe izikhalazo zabo kubaphathintambo bakarhulumente. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana George Jaramba obona ngokwethulwa kwemibiko yofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa othi uhlelo lolu lwenzelwa ukuba abantu bekhumisane umlota ngokubulawa kwezihlobo labangane ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi. Umdenda uthi awumangalisi okwenziwe ngamapholisa.
2 weeks back, safaka notification emapholiseni ukuthi isipikitshe mhlaka 11 kungunamuhla kuyimandi against the indaba ye-government of Zimbabwe, indaba ka-Emmerson Mnangagwa ukuthi ufuna ukusebenzisa induna zakithi to heal or to deal with the issue of igugurawundi. So thina ukuhambisa kwethu izincwadi besiloko sikhulumisana namapholisa esikhathini sonke lesi esidlulileyo, but unfortunately anti abantu laba vele i-structure bayitsherwa eHarare. So they never granted us the permission. Basivumela kuphela ukuthi lina lizahamba peacefully abantu abangu 4 or 5 beyoyenda over ama petitions kuma ministers of state for provincial affairs ahlanganisela mathi south mathi north leBulawayo metropolitan. So simangile namhla sivuka sathola iBulawayo yonke ivinjwe ngamapolice la nxa sikwanisile ukuyofaka ama petitions wona lawo besiphelekezelwa ngamapolisa lapho kade siyafaka khona emhlahlandlela bekuvinjiwe lapho kade sifuza ukuthi siqalise rikhonisa imatch yethu bekuvinjiwe. So kunzima kakhulu indoda lo ukuthi uzama ukuthi esebenze njani.
Ye lina konapho kupetition konapho belibatshelani lifuna ukuthi kwenziweni.
Besibatshela ukuthi umthetho wezimbabwe United Nations under the United Nations Genocide Convention of 1948 ayivume ukuthi umuntu oyenza umbhuqazwe ethonisiswe ngeyinye court decided the International Court of Justice. So we cannot allow ama-chiefs ukuthi ahendle
indaba eyomphukazwe ngoba it is out of the context of the genocide convention of 1948
ngakho ke lithi kumele kubanjwe mbani
lokho thina sithi umnangagwa lo Sidney Sekeramai lo Chiwenga all of those who are still surviving ama perpetrators must be prosecuted by the ICC that's the procedure that's what the law says we United Nations kunoti ukuthi bezithonisise bona ngoku-appoint amachief abo abase bebanika izimoto abase bebanika ama-laptops is violation of the international law
lo ngumnumzana Jilumbo Mudenda omunye wabaphethe okwesikhatshana isikhundla somgcinisihlalo webandla lemthwakazi Republic Party sixoxe laye ekubulawayo istudio 7 ithinte amapolisa ecingweni kodwa alile ukuthathwa amazwi athi abe-MRP bebengaphiwanga ilungelo lokutshengisela kobulawayo kodwa kawaninganga isizathu sokungaphenduli isicelo sabo izakhamizi zesiqintini semango esigabeni seMatabeleland South zicela uhulumende ukuba aphange abasize ngokudla ukubagebhela izibholane lokubadingela ukudla kwezifuyo esezingasela madlelo ngenxa yongani kahle kwezulu lonyaka kubika u-Anastasia Ndlovu
Lokhu kuphume ngesikhathi izakhamizi lezi zisabelwa ukudla ezimnyama emqegula business center phansi kohlelo lwe-Lean Food Program olukhokhelwa inhlanganiso yamazwe omhlaba eye-World Food Program bemanyene lohlangothi lwentuthuko lenswelo kazulu kuhulumende weMelika olwe-United States Agency for International Development labenhlanganiso eye-World Vision. Abanye abathole ukudla ngosuku lolu unkosikazi Cecilia Nyoni othi babhekane lendlala esabekayo.
Ah, siyalamba kunzima le masimini kuchile kakhulu. Inkomo ziyasihlupha sezibona inkothe phakathi kwamasimu. Sezisidlala khona kube sekuyindlini sokuchile vele.
Ukansila kaward 2 eMangwe umnumzana Chechukuza Ngwenya ucela uhulumende ukuthi aphathise engakhangeli ibala lomuntu ngoba uhlupho lusabalele kuzifuyo abalima ngazo lakuzakhamizi.
Hayi njalo khona. Inkulu kakhulu. Sicela ukuncediswa mpela kakhulu ngesandla esingathi siyengezelele ngoba kuyabe kungathi kuyafanana uma kuthola abantu abalutshwana kusho ukuthi labantu abaningi bazazoboleka.
Ilunga ledale lephalamende elangena phansi kohlelo leproportional representation eMangwe unkosikazi Evelyn Ndlovu ucela ukuba uhulumende engalibali izifuyo esezithwele nzima ngokuswela amanzi kanye lamadlelo.
That more boreholes be drilled and that we put feeding trophies within each borehole. So we really appealing to you for the feed for the animals.
Sicela lisihambisele ilizwi kumongameli usicelele ukudla kwenkomo amanzi amabhoholo lokudla komuntu wonke kwacha njengoba ubona lawe minister
ekhuluma eMangwe ngosuku lolu umphathi intambo kahulumende obona ngenhlelo zokuncedisa abaswelayo umnumzana July Moyo uchaze ukuba uzahambisa izikhalazo zezakhamizi kumongameli Emerson Mnangagwa
Sechi bagwe muno chine chabva mukumbira kune kwaitwa namambo wenyika president kuti kuno kwangu kuZimbabwe kwaita zvara
ngizamazisa umongameli uhlanganisa lomphathi ntambo obona ngezokulima njalo silokudla okubuyayo kuvela eRussia njalo sikhangelele ukucela kumazwe abalisa iChina leMelika iWFP leEU
Uhulumende ngaphansi kokugatsha lwezokulima uthi usaphakathi kokuhlolisisa ukuba bangaki abantu abadinga usizo lokudla elizweni lonke jikelele kanye lokuncipha kwamadlelo emaphandleni kubangelwa yikoma okubaselwa isikhudumezi somkhathi ese El Nino esihlasele umhlaba wonke. Uhulumende uthi kusukela ngomnyaka odlule sekufe izifuyo eziphose zifike inkulungwane ezilichumi 9875 njalo inani leli lilakho ukwedlula lapho ngoba abanye abakhulumi ukuthi sebefelwe izifuyo. EZimbabwe libhekane lendlala esabekayo ngenxa yokungani kuhle kwezulu nyakenye lalonyaka. Isigaba seMathebeleland North yiso esihlaselwe kakhulu indlala ukwedlula indawo zonke zelizwe njalo sihamba phambili ngenani labadinga ukuphathiswa ngokudla. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisePlumtree ezimnyama nginguAnastasia Ndlovu.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Amnesty International ikhuphe ugwalo oluveza indubo ezibhekane labesifazane abachapha imingcele besiyathenga impahla yokuthengisa. Ugwalo lolu lubhalwe kulandela ukuxwayisisa okwenziwe emazweni athi iMalawi, Zambia leZimbabwe, njalo luveza indaba ezigoqela ukudlwengula, ukuthathela impahla, udlakela, ukuswelakala kwendawo zokuhlala, umumo wezamabhizimusi lezimota abahamba ngazo, phakathi kokunye. Ugwalo lolu luveza njalo ukuthi amazwe amathathu la abhekane lodubo lolu awakathathi isivumelwano somhlaba we-International Labour Organization 2019 Violence and Harassment Convention Instrument ovikela amalungelo abesifazana ukuthi ube ngumthetho. Umphathintambo wendaba zabesifazana unkosikazi Monica Mtswango ikhuluma emkhosini ukuthakazelela usuku lwabesifazana ngeviki edlulileyo wathi kulenhlelo eziningi ezokuvikela abesifazana eziqhutshwe nguhulumende kodwa welekela ngokuthi kusakuningi okumele kwenziwe. Ukuhlaziya lolu daba uDabo kaNcube weStudio 7 uxoxe lolwela amalungelo kwaZulu ekunhlanganiso yeNakhora umnumzana Evidlela Ncube.
Luzisa ubuhlungu kakhulu lolu daba kodwa njalo luhle kakhulu ukuthi luphume lube semphakathini ukuze uZulu azi, uhulumende azi, bonke abathintekayo abangancedisa ukuthi kulungiswe bazi. Kusiya phambili kakhozadikazi, ngakho-ke ukungalungiswa kuzabe kuwukuthi siyehluleka njengabantu, wehlulekile uhulumende kanjalo. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi lolu daba luthathwe ngendlela eqinileyo lulungiswe masinyane ngokuba luyalimaza kakhulu. Ukuhlukuluzwa kwabomama kuyinto embi kakhulu.
Kulolu gwalo lukhuluma njalo ngokuthi kulamazwe amathathu kuphela ase Southern Africa akwanisa ukuthi athathe umthetho we-International Labour Organization ovikela abesifazane kodwa iZimbabwe ayikho phakathi kwamazwe la. Lokhu libona sengathi kumi njani?
Kuyinto embi kakhulu ukuthi kube njalo. Bekufanele ukuthi njengabantu abadlula ezimpini bedinga amalungelo kungabi khona umuntu ongelalungelo phakathi kwelizwe. Ilungelo labesifazana lilungelo loluntu lokho sithi human rights. Ngakho-ke kumele uhulumende akusukumele khona lokho. Zonke nje izinto eziyizivumelwano zamalungelo emhlabeni wonke jikelele kumele zenziwe zibe ngumthetho eZimbabwe. Kungabi khona okusala eceleni. Kungabe kuphathelene le-torture, kungabe kuphathelene le-democracy, lokubanjwa kwama-election, labomama, labasha, labantwana. Konke kumele sikuthathe kuzosincedisa ukukhulisa amalungelo abantu bonke phakathi elizweni leZimbabwe.
Kungaba kuyini okwenza ukuthi uhulumende engagijimela ukuthi athathe izivumelwano lezi azifake zibe ngumthetho eZimbabwe?
Kungoba uyabe engahambisani lalokho ezikuchoyo, engavumelani lamalungelo lawo abantu abaphiwayo. Ungakhangela nje isibange sesithethwe kungazange kwalethwa i-Convention Against Torture. Khona lokho kuyaveza kahle kamhlophe ukuthi akunakuvuqa kakhulu ngokuphathene lelungelo loluntu phakathi kwahulumeni. Nanxa i-constitution yethu kuwenza kucace ukuthi i-torture, ukuhlukuluza, akuvumelekanga, asikasithathi lesi sivumelwano somhlaba sisilethe sibe sisebenze phakathi kwelizwe. Ngakho-ke kuyinto enye yalezo zinto kumele sibone ukuthi njengabantu beZimbabwe siyayiguqula ukuthi uhulumende noma ngophi ngokhona ozayo bonke bathatha izivumelwano zomhlaba zamalungelo nendlela eqinileyo.
Umnumzana Evidlela Ncube ulwela amalungelo oluntu esebenza lenhlanganiso yeNakhora ubexoxa ecingweni lodabo kaNcube kweStudio 7 ekoBulawayo. Weziphathelane leMelika namhla sixoxa lomnumzana Higgins Msimanga odabuka eZimbabwe ohlala kuleMelika ngokhetho oluzayo. Kusase kukhangelelwe ukuba ibandla lama-Republicans lelama-Democrats azaqhubekela phambili ngokhetho lwama-primaries ezabelweni ezijeneyo. Incwadi ezicubungula ezombusazwe zithi okwamanje kusobala ukuba wayengumongameli umnumzana Donald Trump uzakhethwa ngama-Republicans ukuthi-ke njalo kukhethwe umnumzana Joe Biden kubandla lama-Democrats loba esaphikiswa ngabanye abafisa ukuncintisa kukhetho olukhulu lukamongameli ozaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Sixoxe lo Msimanga ngodaba lolu.
Ya, abantu bazokhetha abakukhethayo ngoba phela lapha sisezweni okuthiwa nge-democratic government. Angithi abantu ibona okufanele ukuthi babe ne-power yokuthi bakhethe ba.
Ye, singathi-ke khonokho abakwenza kuqakatheke kanganani ukuthi bakwenze kathesi kusiya phambili.
I think lama-primary ngakuthi abantu babone ukuthatha uthi ubona ukuthi kushona kangani nxa umfula ugcwele. So i-primary yabasiza ukuthi babone ukuthi abantu ba-gravitate towards who between those two guys.
Yeah,
so it's important for people to know going forward ukuthi hayi kungathi kume kanye.
Ye, nxa sikhangela kodwa ama-Democrats sikhangele njalo lama-Republicans singathi vele abantu laba bekusaziyo ukuthi bazangena kukhetho. Ngakho-ke ama-primaries abe siqakatheke kangalani?
Ngokuhamba kwezinto empeleni ikuthi i-politics yalapha seyangcola nje. Ngiyakhuluma ukuthi abantu bayakhetha, but kunabantu abangaphezulu abanezimali ezinkulu abayibona abakhethayo. They can set up who is going to win and who's going to lose. Iyona into yakhona engathi isi-ifi, engathi sesifuna ukuba ngalaba okwenziwe emazweni anjengawethu Zimbabwe. It's not realistic ukuthi abantu ibona abakhethayo. Sekune ne-influence enkulu from the parties that influences how people should vote.
Yes, ngathi ngamanye amankampani into ezinjalo labo businessmen abafundisi ngafaka lo kuyabakhunjuka.
Yebo, kunjalo.
Akuhluphi lokho Msimanga? Akuhluphi nxa sikhangela i-democracy?
Kuyahlupha. Ngabe akuseyona i-democracy. I always say kubantu I don't know why the other party what was a democratic party, because to me a democratic party yona engathi is so ignorant about what democracy is. I-democracy kubona ngabantu labo abaphezulu abanezimali ezinkulu. Abanandaba noma-American ama-democrats. I-democratic party ayinandaba.
Sikhangela-ke ukuthi kusasa khonapho lukhetho oluqakathekileyo kuyaphuma ngapha. Siyakubona vele umnumzana Donald Trump, kuma-democrats ngumongameli Biden. So kuyiwa phambili kwenzakalani?
Sekuyikuthi phela bazama ukuzisho ukuthi lawo manga abaqambayo bazokwenza lokhu nalokhu for the country, ukuze nxa sekuza ama-final voting ngo-November abantu ba-choose on the basis of those promises, which most of the time are not authentic promises, but that's the way it is. Nxa sekusuka lapho kusiya phambili, it's not also about purely how many people voted for how many. Vane system yabo, I'm sure uyayazi wena Kudube ngoba kulezo zinto. Mina I'm not very much there. Kunama delegates about 7 for each state. Angikwazi ukuthi asebenza kanjani lawo ma-delegates eyona a-decidayo ukuthi kuzowinwa kanjani, kuzoluzwa kanjani.
Ngabe kankasa abantu indaba yewela nxa betshela ezinye izinto. Siyawezela lokhu sigebhe amadibha endaweni ongelankomo khona, siyenze lokhu lalokhu imigwaqo ngaphi ngaphi. Indaba abantu bewela kukhonokho.
Ye, lezo zithembiso phela. Kunjalo ngikubona kufana nakhona okwaseZimbabwe kwima-African countries. Lezo zithembiso izizona ezi-influence abantu what they are going to do, and we still believe our leaders that they are going to do what they say.
Lo ngumnumzana Higgins Msimanga odabuka eZimbabwe ohlala kule Melika wexoxa leStudio 7 eseMarietta eGeorgia. Okwamanje othi siphelina ithuba lina abalaleli bakaStudio 7 ukuze liphe imbono yenu ngokwenzakala endaweni esijeneyo.
Studio 7 nabo bonke abalandeli nabathandi bokulalela izindaba, linjani linjani linjani. NguBernard Khumalo oqhamuka laphana osikhobokhobo enkayi kwelasezimu ngisemzansi lapha komakhelwane ngukhomishina lonageti laphana. Ngibabaza indlala ekhona isadakhe yonke lo nyaka madoda, ngisithi mina ikakhulu kubafuyi ngithanda ukuxwayisa ukuthi ma ngabe unenkomo ezithi 20 manje zisaqinile ungathandabuzi ukuthatha ezingu-5 uzidayise, udinga ukudla nemithi yezinye ngoba kothi kuphela unyaka ungabe ungasela lutho esibayeni. Yisi sixwayiso engiza naso namhlanje lapha mayelana ngomumo womkhathi okhona, indlala esibhekane layo linjani. Kodwa heyi mehlo madala dala sacina ukuxoxa.
Bonge njalo ithuba sifingelele Studio 7. Yalalayilayo sesiyizwile futhi ukuthi la bantu bezanu-PF baqhubeka besebenzisa ama-ofisi obuhulumende abakuwo ukubamba abantu inkunzi be abantu abangasebenziyo abahluphekayo elizweni. Kambe ukugebha imigodi, ukufaka amasola, ukugamula inkuni, ukubagola amacimbi ezihlahleni, izinto ezifana lalezo zonke lezi nto sebefuna imali kizo. Bahlangana phi bona le ntweni zikankulunkulu ezintweni abantu abazenzela zona emakhaya? Kambe lake la uzwaphi lokho? Abantu makuwukuthi into le ayibaphathi kahle, abaphathekanga kahle. Unless makuwukuthi ukubona ku-right bantu beZimbabwe, makuwukuthi into le liyibona i-wrong, ayiphathi kahle. Tira nokhansila labo labo MP laba bayibathi bebhoda labo bedinga amavoti ukuthi into le yababuyele bayatshela uhulumende wabo lo ukuthi khona asifuni le nto le njalo kasiyithandi. Makuyukuthi andesi makuyukuthi khona uhulumende lo esengu-landlord thina sesingamaloja kuleli lizwe, ya sizabhadala. But makuyukuthi khona uhulumende lo ufakwe yithi abantu thina yithi abantu uzibuse lo abakhuluma ngaye lathi uyasebenza lakithi, kuzamele ubonakale ukuthi basihloniphe bayiyeke le nto le. Asifuni, asiyifuni le nto le yokubhadalisa into ezingelangqondo ngenxa yokuthi badinga imali yokufundisa, kuyafundisa abantu abo phetsheya le bebetetemuka besiyayelatshwa khona le phetsheya. Thina sife ezibhedlela zempilo abafowethu labodadewethu bayafa la, labogogo bethu bayafa ezibhedlela lapha akula mithi. Le mali yakhona leyo akwaziwa lokuthi bayisaphi ngoba izikolo lamaklinika siyazakhela kula ma-ambulensi emakhaya. Yikusijwayela nje lokhu abakwenzayo lokhu babedlalela kithi. Ngiyabonga uma singakobulawa ephumule emadokini.
Bantu be-Studio 7 sisebenze ezinhlezi sinike iindaba ezimnandi. Ake ngikhulume lokhu kuncane, angifuna ukwanda ngokukhuluma. Liyabona umbangazwe lo okhona wamabandla ezombosazwe lo usukela izanu kubuyele kodwa kuthiwa i-CCC, kube Mthokazi Republic Party, kubuyizaphu. Asiyombangazwe yokukhulula abantwana babantu le, yimbangazwe yokuzidingela imali ukuthi ungarejista kuphela. Suphiwe imali kuphela urejiste, suphiwe imali ukuthi le party yakho enje. Akuyindawo lokhu, ngumlilo wama-newspaper, ikudlala ngesikhathi lokhu. Kada uboni nxa sokuhamba kuhamba kuhamba bawudiza sebeqalisa okunye, kuhambe bekudiza sebeqalisa okunye, kudlala ngengqondo zabantu. Akula lutho kukhuphi muntu lokhu. From 1980 abantu besehluke ukukhipha izanu, babonani namhla izaphuma into zokudlala njengengqondo zabantu. Hayi ngiyabonga
Studio 7, salibonani. Isicelo enginaso mina la Studio 7 ngisicela ukubhalelwa amanzi ngoba amanzi sikhangale omfula, fanele sijambe umfula sokha amanzi. Isikotsho sinesikotsho esisodwa. So thina imizi engale komfula asinaso isibhorane, so sithwele kanzima kakhulu ngale mandawe ukuze asinawo amanzi. So kunzima kakhulu, amanzi bayasaveya mpela bayathola ukuthi akhona kodwa ukuthi bayabhore nkani. So siyacela Studio 7 ukuthi ngathiwa i-government ingangenela basibhorela amanzi. Ngiyabonga igama nguvusa umuzi sibaba
suka emandla sasaza abathandekayo, sanibona nonke osithandekile mhlanga. Baba uGandhi tabo kancuwe nika nonke basakaza.
Siyabonga bezindaba esizizwayo enesithulela zona. Sengimangazwa yilene eyintshale engizwayo le. Ukuthi nakho sebevimba uchamisa naye noma ethu sezizamile okunye bayamvimba. Kahle kahle bambangisana umntana abantu.
Ye labo ke ngabanye babalaleli beStudio 7 besiba imbono yabo ngokwenzakala eZimbabwe. Lingakhohlwa iLife Doc lamhla esikhangela ngesimo sendlala ihlaseleko leZimbabwe. Singahlukane sihlobo ukuthi sikhangele ezinye kade silazo. Uqale namhla eHarare umhlangano weZimbabwe Yes Business Forum obuthandise usomabhizinisi olemelika labeleZimbabwe. Olivalisimweni ngenjabulo ngumthembo Sithemba uGibbs Dube. Lelale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.